Nyanzvi munyadzo zveutano Dr. Marian Kasekete vanoti chirwere ichi chinokonzera kuzvimbwa kwemapapu zvinopa kuti kufema kunetse.
So asma chirwere chemapaipi anofamba nemweya kusvika kumapapu edu anoonekwa achizvimba uita kuti mweya unogumisirawo kukanganisika kufamba.
Vanorwara neasma vanowanzosimbirwa nechirwere ichi munguva ino yechando sekutsanangura kwomumwe murwere amai nesidzidzai mashongwa.
Ndini ndakabatwa asma 1982. Ndakaita very bad cough. Ndakadhimitwa by then the Andrew Fair Clinic. Iyo parirenyatwa. Ndaifema ndichiita kamwe kasaundi kakunge huku kuti uii. Ndikapiwa mishonga iri maruva ngo emajakaranda ndotambudzika. Kukanyanya kunyorova ndinotambudzika. Kukanyanya kupisisa zvinenge zvirura.
Amai Estere Chatikobo vaudzawo Studio 7 kuti denda iri rakakanganisa dzinza ravo. Dr. Kasekete vati pane mimwe mishonga inorerutsa marwadzo evane denda iri.
Vazhinji vanenge vachida kuzobatsirwa nemishonga inofemerwa inobatsira kuti ivhure mapaipi yayo kuti mweya aoneke uchipinda. Kana mumhuri mune munhu ane asma, dzimwe hama speciali dzemumba imomo dzinoonekwa dzine asma.
Ko ndiani anogona kubatwa nechirwere ichi? Dr. Kasekete vanoti
asma inogona kubata chero munhu kubva kuvadiki kusvika kuvanhu vakuru. Chero vari vadiki zvekuva pasegore pane zvinhu zvakawanda zvinokonzeresa kuzvarirwa nekukosora. Saka kazhinji vanenge vachida kupota vachitariswa kuti ndiyo here kana kuti kwete. Asma hachisi chirwere chekuti ukachiita nhasi ukapiwa zvokufemesa chatopera. Chirwere chekuti chero usi kunzwa kukosora, usi kunzwa kuzvarirwa kana kuremerwa pachipfuwa panenge patori nekuzvimba kunenge kuchiitika kwakunenge kusinganzwi. Saka nechirwere chinogara chichiitika.
Dr. Kasekete vanoti pane zvakawanda zvinopa kuti munhu asimbirwe zvakanyanya nechirwere ichi kana kuti asma attack.
Zvinoita kuti munhu apinde muataki zvinosanganisira kutonhora chaiko. Kunze kukatonhora kunogona kukonzeresa kuti munhu apinde muataki kana kuti dhari. Kana zvakakosha kuti magumbeza achinjwese kakati wandei pavhiki. Makapeti ane kuchengeta gasi futi. Pane izvo zvinhu zvimwe zvinokonzeresa kuti zvone vanhu vapinde muataki.
Vaendera mberi vachiti chirwere chekukosora kana mamwe mapirisi anenge asma zvinokwanisa kudenha denda reasma. Musi wa5 Chivabvu gore roga roga Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reWorld Asthma Day. Gore rino bazi rezveutano rakakurudzira vane denda reasma kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru munguva ino yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano muzvinafundo Elopis Vanda vachinyora mune rimwe gwaro rebazi rezveutano vakatiwo zvimwe zviratidzo zvekuti munhu ave kurwara neCOVID-19 zvakafanana nawo nezviratidzo zveasma. Kunyange zvichinzi nedzimwe nyanzvi vane asma vari munjodzi huru vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, pachiri kuita tsvagiridzo izere nenyanzvi, vane chirwere ichi vanokurudzirwawo kutaura navana chiremba vasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti huwandu hwevanhu vanorwara asma hwakaderera kubva mukupera kwegore 2019 kusvika gore ra2020. Zvinonzi kuderera uku kunogona kunge kwakakonzerwa nekurudziro yekuti vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni 330 nemapfumbamwe kana kuti 339 million vanorwara nedenda reasma pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.